Vapristi vakatsamwa vanosangana nevanhu vanyoro. Mumwe mutari wedunhu kuAmeni anonzi Atu akanga achishanyira imwe ungano yezvapupu zvaJehovha. Akabva aona kuti ungano yacho yainge isati yamboparidzawo nechingoro chinenge chine mabhuku anotsanangura Bhaibheri munzvimbo dzine vanhu vakawanda. Kuti akurudzire vamwe kuita ushumiri uhu, Atu nemudzimai wake Ana nechimwe chapupu chinonzi Jira vakaisa chingoro chemabhuku mune rimwe taundi diki. Vakasarudza nzvimbo yaipfuura nevanhu vakawanda. Vaipfuura vakatanga kuzvifarira uye kutora mabhuku. Asi pasina nguva, vanoshora vakacherechedzawo nzira iyi yekuparidza nayo. Vapristi vaviri vakaenda paiva nechingoro, uye mumwe wacho akangoerekana akava chingoro chiya chikanowira kwakadaro. Akabva aridza Atu nembama, magirazi ake achibva awira pasi. Atu, Ana naJira vakaedza kudzikamisa vapristi vacho asi zvakaramba. Vapristi vaya vakabva vatsika-tsika chingoro chiya mabhuku ndokuti mwarara. Vapedza kutukira nekutyisidzira zvapupu zviya, vakabva vaenda. Atu, Ana naJira vakaenda kunomangara kumapurisa emunzvimbo iyoyo. Vakataura zvakanga zvaitika uye vakataurawo nemamwe mapurisa nevashandi vepo nezvebhaibheri. Zvapupu izvi zvakabva zvaendeswa kuhofisi yemukuru wemapurisa. Pakutanga, aida kungonzwa chete kuti nyaya yacho yakanga yafamba sei. Asi paakaziva kuti Atu uyo aiva murume ane mhasuru haana kudzorera paakarohwa mbama, mukuru uya akabva amira kubvunza nezvenyaya yacho ndokutanga kubvunza zvinotendwa nezvapupu zvacho. Izvi zvakaita kuti vakurukure kwemawa 4. Mukuru uya akashamiswa nezvaakanzwa zvekuti akati, chitendero ichi chiri pamberi, kana neni ndichatojoinawo. Zuva rakatevera, Atu akadzokera panzvimbo iya kunoparidza zvakare nechingoro. Mumwe murume akanga aona zvanga zvaitika nezuro acho akasvika. Murume uyu akarumbidza Atu nezvaakaita zvekuramba akadzikama asingadzoreri. Akatiwo zvaakaona zvakaita kuti asaremekedzazve vapristi. Manheru emusi iwoyo, mukuru wemapurisa uya akashevedza Atu zvakare kukamba yemapurisa. Asi panzvimbo pekutaura nezvenyaya iya akanga yamhangarwa, akabvunza mimwe zvemibvunzo yeBhaibheri. Mamwe mapurisa maviri akabva avajoina pavaikurukura. Zuva rakatevera, Atu akashanyira zvemukuru uya wemapurisa. Iye zvino aida kumuratidza mamwe emavhidhiyo edu anotaura zviri muBhaibheri. Mukuru uya akashevedza mamwe mapurisa kuti aonewo mavhidhiyo acho. Unhu hwakaipa hwakaratidzwa newapristi hwakatozoita kuti mapurisa akawanda aparidzirwe kekutanga muupenyu hwavo. Izvi zvakaita kuti vatange kuona zvapupu zvaJehovha sevanhu vakanaka. Pikicha iri kuratidza Atu naAna.